Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 11 kugumbi April 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti zvino izviri muchirongwa chanhasi.
Zvanga zvakafanira kuti hurumende idzise zvayo mari yamazamanishini, kunyange zvayo yaikwanisa kuti iri kudawo dhora pasubject rimwe chete paoil level zvaiva nani.
Masangano anomirira varayiridzi anoti hurumende inofanirwa kudzisa mari dzebvunzo dzevana vechikoro uye kupa vabereki nguva yekutsvaga mari iyi.
Vasvika mueni vakabayirwa mota yavo matai ese eIsuzu, vakarohwa zvakaipisisa senyoka yepinda mumba, vakabayiwa nebanga kumagadziko, vakarohwa nechidhinha mumusoro.
Citizens Coalition for Change muchitungwiza inoti haisi kufara pamusoro pemhirizhonga yavanoti yakaitwa nevechidiki veZANU PF nemusi wemugovera.
Chinhu chiri kungodiwa paredhuni kuvhara mugodhiwo. Potsvagwa investor chaiye anoziva kuoperata mugodhi wakadzika seredhuni mine. Zvemakorokoza izvi ticharamba tingori nehurukuru kuti svondo rino kwafa vanhu vatatu, kwafa vanhu vashanu.
Sangano reCenter for Natural Resource Governance rinokurudzira hurumende kuti isavhura mugodhi weRed Wing kuPenalonga. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Masangano anomirira varayiridzi anoti haasi kufara pamusoro pemari dzekunyora bvunzo dzinodiwa neZimbabwe Schools Examination Council, vachiti dzakakwiririsa, izvo zvichakonzera kuti vamwe vana vechikoro vatadze kuenderera mberi nedzidzo. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti zviri kuitwa izvi hazvina hunhu. Mutungamiri werimwe zvesangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takwafira Joe, vanoti hurumende iri kuuraya zvedzidzo munyika, vachiti uku hurumende haisi kupa varayiridzi mihoro yakakwana, uku ichibhadharisa vana mari yebvunzo yakawanda zvokuti vazhinji vachatorega kuenda kuchikoro.
Ichokwadi kuti mari dzakatarwa nezimuseki kuti dzinge dzichibhadhara paO-level nepaI-level dzinozvimbira vabereki vakawanda, uyezve vana vakawanda vanokwanisa kutadza kuwana mari idzodzo kuti varejiste. Zimuseki yakapa mafigiri avanoti anofanira kunge achibhadhara paO-level total $24, asi hurumende iri kuti iri kubatsira namamwe madhora mwana wozobhadhara hake pamasubject 7 wokutanga $11 per subject. Kana mwana akada kuzonyora anopfuura 7, zvinoreva kuti anenge ava kubhadhara parimwe chete $24. Hongu pane mukana wokuti vana pane kuti vatsvage madhorazi aya vabhadhari neinterbank mari iri equivalent kumaUS dollar ari kudiwa. PaA-level vana vechikoro zvahwerengedza vanenge vachibhadhara $24 pa subject rimwe chete, asi vakada kunyora anopfuura matatu vanenge vobhadhara yese iri $48. Mari dzingaita seshoma, asi $11 pa subject rimwe chete imari yakawanda zvikuru kwazvo, zvokuti vabereki vakawanda muZimbabwe havakwanisi kuwana mari yakadaro.
Saka Dr. Joe, zvoitwa sei sezvo mazuva ari kupera?
zvanga zvakafanira kuti hurumende idzise zvayo mari yamazamanishini iyi, kunyange zvaiye yaikwanisa kuti iri kudawo dhora pasubject rimwe chete paO-level zvaiva nani, ikaisawo paA-level $2. Kana kuti dei yakamboti zvai $2 paO-level, $5 paA-level pe subject zvaiva nani. Chimwe chatambisa vabereki nhova ndechekuti mari idzi dzakataurwa mafigiri adzo musi wa8 April, mwedzi uno, dzichinzi dzinofanira kuti dzichibhadharwa kusvika musi wa16 April, asi zvikoro zviri kutotarawo mazuva omashoma. Zvikoro zvakawanda zviri kuti panosvika musi wa12 April, vana vanenge vofanira kunge vabhadhara mari, ndokuti vakwanise kuti vagozotumira mari idzodzo kuzimuseki dzichisvika musi wa16 April usati wapfuura.
Zvinogoneka here izvi, Dr. Joe? Vabereki vangazvikwanisa here izvi munguva pfupi yakadai?
Sisangano ravarairidzi tinoona sokuti kupenga kunoita zimuseki pamwe chete nezvikoro pakuda kupa nguva shomanini zimuseki yakonawo zvikuru. Tinoziva kuti nguva iyi inguva yekotoro, vana vakawanda vakavhara zvikoro, uyezve vhali yacho kana kuti interbank yakataurwa neFriday, zvinoreva kuti vana vakawanda vanga vasingazivi kuti interbank yachona yakamira sei, uyezve havana kubhadhara kuti vatsvage mari inodiwa nokuwanda kwayo musi wa16 kana kuti 12 April, unodiwa nezvikoro usati wapfuura. Tinoona zvichiremera vana vakawanda. Saka sesangano ravarairidzi reprogressive teachers union of Zimbabwe, takatonyora matsamba tichidzivisa line minister of primary and secondary education nezimuseki kuti zvavada kuti zviitike in terms of cut off date, zvinhu zvinozvimbira vana vechikoro. Tichaona vana vakawanda vachitadza kubhadhara mari idzodzo, vatadza kubhadhara mari idzodzo mukana unenge wangosara kuregera chikoro. Hatidi kuti tive nehigh dropout rate, nokuti hapana chauviri chingapiwa kuvana vadiki kana vasingaendi kuchikoro.
Sesangano rinomirira varairidzi, moita sei nazvo, Dr. Joe?
Isu takatozvimbirwawo savarairidzi nokuti mari dzatinopiwa hadzikwaniwo kuti tobhadharira vana vedu maexamination fees. Zvoita sokuti zimuseki nerimwe naavo vanotinyimawo mari veline ministry nehurumende kuti vana vavarombo vasaenda kubasa, vagoramba vachishandira vana vavapfumi. Saka isu tinokurudzira hurumende, tinokurudzira zimuseki kuti dai tambozeya nyaya iyi, tazoona kuti vana vano cut off date haro ringazoita kana mavhiki maviri vana vachinge vavhura muna Mei. Kupawo mukana wakati kurei kuvabereki vanonetsekawo nekuwana mari yemaUS dollar kana interbank rate, iyo yakakwira zvikuru kwazvo, tichiratidza kuti zvichitevera kuti subject rimwe chete rinoita $11, iyo inova mari inozvimbira vabereki vakawanda.
Avo vange vari mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Joe, vari parunhare kumasvingo nestudio 7. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change riri kunyunyuta pamusoro pemhirizhonga yavanoti yakaitwa nevechidiki veZANU-PF pamusangano weCCC nemusi wemigovera kuchitungwiza. Vanofungidzirwa kuti ndevechidiki veZANU PF vakakanganisa urongwa hwerunyararo muchitungwiza apo nengo yeparamende vaGodfrey Stole nemamwe makanzura eCCC vanga vachisangana nevatsigiri vavo Evans Zininga abata kanzura weWard 19 vaMusa Makweza kuti tinzwe zvizhinji.
Masarase baba Evans Zininga. Ya icho kwa diche jamanzo kuti mchitungu za matanga miri shonga inoto chikisa zukuru seji.
Jee makweza chaizo za itika. Patsa nangure ipapo vatere vanoda kunzwisisa.
Masikata na honorable Stole, Godfrey Stole. Vapinda munzvimbo yekueni, yunti eni waida kuti vasangane nema city point business nawo. Nemadzimai anga adaidza. Waida kuvaona. Vasvika pa mueni vakabairwa mota yavo matai ese Isuzu. Vakarowa zvakaipisisa senyoka ipina mumba. Vakabaiwa nebanga kumagadziko vakarohwa nechidhinha mumusoro zvokuti vazotongopona nepaburi retsono pavajambira pane imwe imba asi chishamiso chazoitika ndechokuti vakomana vaita chimbwa mupengo chaiye chaicho vakapinda mumusha vachirova chembere dzana dziri padhuze vachirova vanhu vanga vachitengesa musika asi chinoshamisa vakomana vanonzi vevhandeta vanotozikanwa zvikuru sei ndo vakomana vazviita izvozvo.
Ko mapurisa awo anga aripi zvese izvi zvichiitika? Mamhangara here kumapurisa?
Ndinopa kutenda zvikuru sei pane mapurisa vatibatsira zvikuru sei vauya panzvimbo ipapo patanga tichizama kutsvaka kuti tibvise mota iyi ipapo vakamira nesu kusvika nguva yatabvisa mota tikatozosiya mota kumapolisi kembi uyezve pari zvinhu zvisebato tine tarisiro yekuti tichaingenya mapurisa kuti violence yakadaro isaitika nokuda kwokuti mutungamiri wedu vapurezidendi Nelson Chamisa munhu anotya Mwari, munhu asingati zvemhirizhonga. Saka vanotaura kuti pese vanotaura kuti moto haudzimwi nemoto asi moto unodzimwa nemvura. Saka chikuru chakakosha runyararo munyika. Mukaona munhu akuita mhirizhonga anenge aona kuti kuhwina kwake kunotinetsei. Saka isu sebato hatitoda kukanganisa kuhwina kwetichaita, asida kupa ashuarenzi vatsigiri kuti tinavo munhamo nomumatambudziko yakaita hoo mhirizhonga, asi gore rinoiri hazvikoni. Vanenge hurumende zanupiefu iri kubuda muhurumende nekuda kwokuti haitadza kutungamirira zvachose. Iyi hurumende ida kungotungamirira netsvimbo mugozi.
Kanzura veward 19 vamusa Makweza vari parunhare kuchitungwiza naEvans Zvininga westudio 7. Mukuru wezvekufambiswa kwemashoko mubato rezanupf vatafadzwa Mugwadi vakaudza studio 7 kuti bato ravo rinonenedzerwa kutanga kumhirizhonga neparisina chekuita nayo. Sangano reCenter for Natural Resource Governance rinoshora kuvhurwa kwemugodhi weRed Wing Mine kuPenalonga richiti hurumende haiteereri bazi reEnvironment Management Agency iro rakazivisa kuti vanoshanda pamugodhi uyu vari kufa pamusoro peutsi kana kuti gas rinowanikwa mumugodhi uyu. Red Wing Mine ndeyekambani inonzi Better Brands yavapedzisai Scott Sakupwanya avo vanonzi ndisawira wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Mugodhi weRed Wing wakavharwa mushure mekunge masangano eCenter for Research and Development, Zivai Community Empowerment Trust nerePenalonga Youth Development Ratepayers Trust vati vanhu vanokorokoza panzvimbo iyi vanoita zana vakafa pamugodhi uyu kubva muna 2020. Mukuru weCenter for Natural Resource Governance Vafarai Maguhu vanoti mugodhi weRed Wing haufanirwi kuvhurwa kusvika paonekwa kambani ino ruzivo rwezvemigodhi inoda kuisa mari yayo mukusimudzira mugodhi uyu zvakanaka.
VeEma maoko avo akasungwa havakwanisi kuti vaite basa ravo sezvo vanofanira kunge vachiita. Better Brands Ice Mine havana kana kwavakamboshanda vachinzi vari kuoperata mugodhi, vakangotangira kuPenalonga. Havana ruzivo rwekushanda pasi apa sezvaiita Metal and Gold vanga varipo before Better Brands. Saka vari kukoordinata makomba zviuru nezviuru zvemakomba. Ndo vari kunzi vanofanira kutenga 8 gas detectors. Iresinesi rekuuraya vanhu ravapiwa neEma. Mazuva matatu apfuura pane mumwe akatofa pa Better Brands. Apinda mugomba zvekare mangamine magasi zimomo akabva atofira imomo. Chimwe chatingade kutaura ndechekuti havasi vese vari kushanda pa Red Wing vari pasi pe Better Brands. Kune vanhu vakawanda vari kushanda vakazvimirira vasiri pasi pe Better Brands.
Saka mugodi we Red Wing wobatwa sei vamago?
Chinhu chiri kungodiwa paRed Wing kuvhara mugodhi iwowo. Potsvagwa investor chaiye anoziva kuoperata mugodhi wakadzika seRed Wing mine. Zvemakorokoza izvi, ticharamba tingori nehurukuro yekuti svondo rinokwafa vanhu vatatu, kwafa vanhu vashanu, zvichienda zvakadaro. Hurumende inofanira kungovhara Red Wing mine kana ichikoshesa upenyu wezvizvarwa zvevana veZimbabwe. Asi kana vachingokoshesa gold rekuendesa kumagold mafia, yes, vanogona kumbunyikidza ema kuti vapei business, vashande, nekuti chavari kutarisa igoridhe rekuti vaendese kuDubai. Asi kana vachitarisa environment zvekare, zvinhu zviri kuitika paRed Wing mine zvinonyadzisa. Zvichatora mazana emakore kuti Red Wing Penalonga area, Tsvingwe area, idzoreredzwe payanga iri. Tichitarisa kuparadzwa kuri kuitwa nharaunda iyoyo nemakorokoza vanoshanda vasina kana anova supervisor, havana kana maofficials vanotarisa environment, vanotarisa health, maengineers vanotarisa makomba acho kuti haatsikiriri vanhu here. Saka kuponda vanhu kuri kuitika kuti mashefu vava negoridhe rekuti vanotengesa kuDubai.
Vanga vari mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunhare kwaMutare neStudio 7. Tinakukwanisa kubata gurukota rezvezvicherwa vaWinston Chitando kuti tinzwe divi rehurumende. Mumiriri weCitizens Coalition for Change muParamende vachimirira Zengeza West vaJob Sikala neZuro vakasvitsa mazuva mazana matatu 300 days vari muusungwa vachipomerwa mhosva dzavanoti hadzina maturo. Evans Zininga anotipa nyaya inotevera.
Mumiririri weZengeza West mudare reParamende vari nhengo yeCCC vaDzikala vasvitsa mazuva mazana matatu kana kuti 300 days vari mujere reChikurubhi vachinyimwa mukano wekubvisa mari yechibatiso nematare kuti vatongwe vachibva kumba. VaDzikala vakasungwa musi wa14/10/2022 vachipomerwa mhosva yekuda kupesvedzera mhirizhonga mushure mekupondwa kweimwe nhengo yebato ravo muzvaremo Blessing Ali kuchitungwiza. Muzvare Ali havasatiwo vavigwa sezvo mhuri yavo iri kuti vacharadzikwa chete kana vaDzikala vanove gweta remhuri iyi vaburitswa muusungwa. Vari mujere vaDzikala vakazopomerwa dzimwe mhosva dzekuda kupidigura hurumende zvekare muna 2020, asi vari kuramba mhosva dzose idzi. Vaedza kuti dare rivape mukano wekubvisa mari yechibatiso kanodarika 15, asi matare achiramba. Rimwe gweta ravaDzikala richishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaJeremiah Bhamu vati kugariswa kwavaDzikala mutirongo kwenguva yakareba kuda kuchora kodzero dzavo.
Chekutanga ndechekuti tikatarisa mutongo unopiwa panyaya yakadai kuri sekuti vaDzikala vabatwa nemhosva, zvave kutaridza kuti vatopedza kare mutongo iwoyo. Saka zvekuti vazobatwa nemhosva kana kuti havana kubatwa nayo hazvichitisina zvazvichabatsira, nekuti vatopika kare jiri racho ivo vasati vatongwa. Inoita kuti tidzokere pakufunga kuti komutemo wakamboitwa.
Izvi zvatsinhirwa nevakafanobata chigaro chemutauriri webato reCCC muzvare Fadzai Mahere.
Bumbiro remutemo rinotaura kuti munhu wese ari innocent kana kuti haana mhosva kusvikira matare ataure kuti ane mhosva, uye kuti munhu wese ane kodzero yekutongerwa achibva kunze kana kuti achibva kumba, yatinoti isusu bail pamutemo. Saka naizvozvo seCCC tinoramba tichikomekedza kuti Honorable Job Sikala munhu akambunyikidzwa kana kuti akabatwa neveZANU PF vari kutya kuti maChange Champions kana kuti veCCC Gore rino resarudzo vari kuzokunda zvine mutsindo, saka vanofunga kuti vakavharira vanhu, vakabata vanhu nemhosva dzekunyepa. Izvozvo zvinoita kuti macitizens adzikire pakusapota kana kuti kuda shanduko.
Murwiri wekodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights Association vadzika maibere vashora matare edzimhosva nekwavati kumbunyikidzwa kokedzoro dzavasikala.
Izvi zvinotishungurudza nekutirwadza mwoyo zvikuru. Nokuti vajob scholar havana mhosva yavakapara yavakabatwa nayo nedare. Saka tinoona sekuti uku kutyorwa kwekodzero dzavo, zvikuru sei kodzero iya yekuti munhu wese ari innocent until proven guilty. Violation yekodzero yavo yekuva innocent until proven guilty. Saka tinoramba tichikurudzira ivo vekuNPA kuti vasarambe vachityora kodzero dzavajob scholar.
Taedza kubata mukuru wezvekufambiswa kwemashoko mubato riri kutonga reZANU-PF vatafadzwa mugwadi asi vange vasiri kudaira nharembozha yavo. Mashoko aya anotsinirwawo negurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi vanoti matare akazvimirira.
Dumbiro medu rinotaura nezvekusepareta kana kupatsana kwakaita mabazi ehurumende. Ndo zvavanokoshesa. Saka handizive kuti vanenge vachitaura kuti aiwa hurumende yazoti garege kubuda pote pote pamwe kune ino hurumende yavari kutaura isiri yavamunangana.
Vasikala vanotarisirwa kumira pamberi pedare zvakare musi wa28 mwedzi uno. Vari kupota vachirwara rwara vari kuchikurubhi uko kunonzi hakuna utsanana hwakanaka.
Tombo tarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Kuroniko rinoti vanhu vatanhatu vakafa nezuro mune imwe zvetsaona padyo nemvuma mumugwagwa uri pakati peHarare nemasvingo. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kana muchagara kamusazotore vazodziva vamwari kuvashandisa kuba mwari vanotsamwa zvizvenyu zvinofumurwa. Tarisai mune zvimakofumurwa makavarayiwa wana profeti Hubedenjo makangovatora kuti muvashandise kuba chionai zvaakuvhondonorwa zvese zvamaita makahwanda. Itai zvinhu zvenyu mega, musashandise vanhu vamwari, mwari vanotsamwa. Toenda pane vamwe vari kutaura kuti vabereki ripotai mukaona zvikoro zviri kubhadharisa maexcellency. Tisu totobhadharisa maexcellency nekuti vana vezvikoro havana nguva yekudzidza yakanyanya kusununguka. Maticha hamusi kuvapa mari nenguva. Isu vabereki totobhadhara vana maexcellency. Imimi wenyu vana hamuna kana vanhu vemunodzidzisa muno muZimbabwe, munonodzidzisa kunze kwenyika. Wai muchivabvisa munyika mwenyu muchinovadzidzisa kune dzimwe nyika. Iyo nyika ichivaka neve nevana. Tisiyei tiite zvatinoda nevana vedu kuti vana vedu vazokwanisa kutichengetawo.
Kwazuva vashamarari vedu pastudio 7 apo. Zita ndizhou ndiri kusouth africa. Noti vana vezimbabwe ngwarai. Yasvika nguva yamavhoti, moiziva zano zvainoita, muona zano zvairi kuita. Tiri kuzviona zviri kuitika kumachechi kongwarai. Vanhu vari kufamba vachipuwa mari, vava kukambena nemari vachipuwa mari vanhu nebato rezano kumavhileji kumamisha uko masabhu kune vamwe vakadini vari kupuwa mari nguva ino yetwadzi mavhoti. Mari hatisi musatora, torai mari iyoyo because kodzi renyu kuwana mari iyoyo. Igold redu renyika yedu torai. Asi kana vasvika panguva yekuvhota zivai pekuvhotera because izvi zvamuri kupiwa izvi zviri kungopiwa vanhu kamwe panguva yemavhoti wozopedza makore mashanu woso chinonga soso nemuromo. Saka vana vezimbabwe ngwarai, musarega kutora chingava chikafu chingava chinyi chemunenge mapiwa. Torai chete musarega kutora asi muziva pamunovhotera chete. Tabva kure nazvo izvi, tava nenguva tichizviona zvichiitika. Hai, onai zvekuita.
Ndini zvangu Peter ndiri panhu pasouth africa polokwana. Ndinoshushikana zvikuru kurukuru nekushungudza kuzoziva mumiriri wezengeze west vajob scholar vari mujeri. Ndiri kushaya hope, tadza kufunga zvakanaka ngokuti zvimene vari kushungudzira mumiriri wezengeze west vajob scholar tisiri vari kuvashungurudza, chichinji vari kuvashungurudzira. varugunzi ndo varikuba goda varubudiswa nge varubudiswa varikuba goda nge mafia varubudiswa ndo varopedza mari yenyika vechingodya hatirisi kumbonzwa vechisungwa wezanupf wakati vapresident James Mfati waurawe haana kana kusungwa asi dai kuri kunzi kuzi vakati munhu akavanga aurawa vaida akatitariswa kare vakati kusungwa asi zviri kuitika mukati menyika yezimbabwe hanzi hapana chisina magumo 2023 ndo yatiri nei vanhu vaziva mungatirejesa kuvhota zvakanyanya hativhote tichiziva pekuvhotera pane shanduko
panyaya yevajob scala kuti vava ne 300 days vari muusungwa indinombobvunza kuti mhosva yevajob scala yakambonyanya kukura sei kunodarika yawadya jena kaba mari yekotoni mhosva yevajob scala yakanyanya kukura sei inodarika yahernita rushwaya mhosva yajob scala yakakura sei inodarika yenyu mamunangagwai muru muchisenga mabhegi achidarika nepa airport yambonyanya kukura sei kumhosva yajob scala yaasingapiwi bailout yambonyanya kukura sei mhosva yajob scala iyemwe vamunangagwa muri kuvhara matare muri kuvhara matare muri kuvaudzira zvokuita muri kuvataurira zvokuita hamusi kuda kuti job scala abude yakanyanya kukura sei mbotipindurai kuti yakambonyanya kukura sei nyaya yajob scala darika yenyumi tinyareiwo tinyareiwo tigo kunyaraiwo vamunangagwa kurisai job scala
makadii pastudio 7 tinokutendai zvikuru enaudza muri kutipaha ini hangu ndoda kubvunza kuti hurumende iripo iyi yadii kusiyana nekutamba namwari nekuti ndakaona hurumende yakabva kubviswa iyo amai mugabe wakuda kuenda kumachechi kakazova kari kekupedzisira kavo kutaura marari echechi vachibva vazobviswa saka dai chava chidzidzo kuhurumende iri kutonga ngaiite zvepolitics isiyane namwari mwari hadi matakanana vachenjere kuzozvirowa kuita sejongwe kuti rakazvirowa rikazhamba ndatenda
mamukasi apo pastudio 7 vatanonoka hwande mamukasei ndinoda kutapindura pana anozviti mugwadi uyo wai asingafungi achishandisa makumbo pakufunga ndozopinda zvekare apo pane mbudzi yapo pamarirun election emapuraimari yada kuitiwa yekuti wadya jena akarohwa zvakatopfuura rirun ndeyeiko seiko mukuru wenyika achida kutonga nyika nefemili paukama hwavo nyika itongwi paukama nyika inotongwa nemajoriti vanhu vanodei anodiwa atonge nyika iyi atenda zvangu
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika sezvo nguva yadi yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi masangano anomirira varayiridzi anoti hurumende inofanirwa kudzisa mari yebvunzo dzevana vechikoro uye kupa vabereki nguva yekutsvaga mari iyi bazi recitizens bato recitizens coalition for change rinoti harisi kufara pamusoro pemhirizhonga yavanoti yakaitwa nevechidiki vanofungidzirwa kuti ndive zanupf nemusi wemugovera kuchitungwiza sangano recenter for natural resource governance rinokurudzira hurumende kuti isavhura mugodhi weRed Wing Mine kupenalonga tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana patigokupai dzimwe nhau iko zvino ndokusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeEastern Cape.